manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 29/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyika dzemudunhu rekuchamhembe kwaAfrica dzokurudzirwa kuwedzera kushanda kwadzo pamwe chete kuitira kuti dzivandudze upfumi hwadzo apo musangano weSADC Industrialization Week wapinda muzuva repiri muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvochema-chema nemutengo wemagwaro ekufambisa wakaziviswa mukupera kwesvondo nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica dzakurudzirwa kuwedzera kushanda kwadzo pamwe chete kuitira kuti dzivandudze upfumi hwadzo. Mashoko aya ataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chivenga apo vavhura zviri pamutemo musangano weSADC Industrialization Week. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachiwenga vati nyika dzemuSADC dzinazvo zvose zvinodiwa kuti dzibudirire nokudarwa dzifanirwe kutarisira rubatsiro rwekunze kuti dzibudirire.
I think it is now high time that we should be proud of ourselves.
Nguva yasvika zvino kuti tidade nezvatiri timire tsike kungotenga zvinhu kubva kune dzimwe nyika. Tinofanira kuita zvatinenge tataura zvinosimudzira upfumi hwedu. Kwete kungogona kunyora zvishuwo zvinonwisa mvura zvatisingazozadzikisi. Ngatiwedzerei simba mukushandisa michina yechizvino-zvino kuitira kufambirana nepasi rese.
Vachitaurawo pamusangano mumwewo, mukuru anomirira bhanga reAfrican Development Bank muZimbabwe, Muzvare Moona Mupotola, vati nyika dzemuSADC dzine mukana mukuru wekuti dzibudirire.
When we look at the transition to green energy global economy,
kana takatarisa remangwana apo nyika dzepasi rese dziri kukurudzirana kuchengetedza nharaunda kubudikidza nekushandisa mhando dzemoto dzakachena. Dunhu reSADC rine mukana mukuru wekuwana mari zhinji sezvo riine zvicherwa zvinodiwa pakuita izvi. Pari zvino nyika dzedu dziri kuwana chouviri chinosvika zvikamu makumi mana kubva muzana 40% chete, zvimwe makumi matanhatu kubva muzana 60% zviri kuwanikwa nenyika dziri kunze kwedunhu redu.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, Vatapi Wakaroro, vati womusangano uyu wakakoshera Zimbabwe zvakanyanya.
Musangano uyu waita kuti Zimbabwe nemabusinesses emZimbabwe ave ari in the spotlight. Musangano uyu uri kuunza mainvestors, mabuyers nevamwe critical stakeholders anoita kuti private sector yemuno muZimbabwe and the region at large ive yakasimba. Tichaona kuti mabusinesses edu emuno muZimbabwe achawana mukana ekutaurirana nekuengage vamwe vemuno nevamwe vekunze kuti vakwanise kuwana more business in the future.
Sachigaro wesangano rana muzvina bhizimusi reCEO Africa Roundtable vaOswald Bina vati kuti Zimbabwe ikwikwidzewo mudunhu reSADC vemabhizimusi vanoda kubatsirwa zvakanyanya nehurumende.
Zimbabwe tichitarisa munyika dzekuchamhembe kweAfrica chiwanikwa igoridhe. Chatinongoda chete ndechekuti tigadzire mitemo nezvikwanisiro zvekuti izvo mabhizimisi aya anokwanisa kunge achiitwa achirarama, achiita mari, achiita pundutso. Tiri kuda isusu semabhizimisi kuti vanhu vafambe munyika idzi zvakasununguka. Tiri kuda kuti vanhu vabhadhare nekutengeserana zvakasununguka. Tiri kuda kuti vanhu vange vari mumigwagwa nenjanji dzakanaka munyika dzese dzeSADC.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi hwenyika zvekare vachidzidzisa pachikoro cheUniversity of Zimbabwe vaAlbert Makochekanwa vati kusvika SADC yabatana nemazvo nyika dzemudunhu iri dzinogona kutadza kusimukira nenzira inonwisa mvura.
Ichokwadiwo kana nyika dzosangana seizvozvi patiri kutangira pakasiyana siyana uyezve zvatinokwanisa zvakasiyana siyana. Nekusiyana kwatakaita ikoko takanyatsoshanda zvakanaka. Vakasarira mbichana vaya panyika dzese dzisadhiki vanoonawo mukana wokusumukira. Avo vakasumukira kare vanenge vachibatsirawo vamwe nekuvasumudza ivo vachisimukawo zvekare.
African Development Bank inoti SADC zvisinei nekupfuma kwayo muzvicherwa nezvimwe zviwanikwa ine zvikamu 30 chete kubva muzana muupfumi hwedunhu rese reAfrica. Musangano weSADC Industrialization Week uyu wakavambwa mugore ra2018 nedonzo rekukurudzira kudyidzana kwemabhizimusi enyika dzekuchamhembe kweAfrica. Musangano uyu unoshandiswa mukugadzira hwaro hwekuzoitwa kwemusangano mukuru wevatungamiri venyika dziri muSADC weSADC Heads of State Summit. Gore rino musangano weSADC Heads of State Summit uri kuitirwa muZimbabwe mwedzi unouya uye uchaona Zimbabwe ichipiwa jana rekuva sachigaro weSADC kwemwedzi 12 inotevera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuchema-chema pamusoro pegwaro rakaburiswa mukupera kwesvondo nemuzinda weZimbabwe uri munyika iyi riri kuzivisa mari dzichange dzichibhadharwa nevanoda kutora magwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti kumahofisi matsva akavhurirwa basa iri pamuzinda. Gwaro rakaburiswa nemuzinda uyu rinoti vose vachange vachitora mapasipoti kumahofisi aya vachange vachibhadhara mari inobhadharwa nevanoda magwaro echimbi-chimbi kana kuti emergency passports iyo inoita $250 yemadhora ekuAmerica kana kuti US$250. Muzinda uyu wakazivisa kuti danho iri rakatarwa nebazi rezvemukati menyika asi hauna kupa zvikonzero zvakaita kuti hurumende isvike pamutengo uyu. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vatenda kuStudio 7 kuti gwaro iri nderechokwadi asi havana kupindura pamubvunzo wekuti hurumende yakasvika sei pamari iyi. Vanotorera mapasipoti kuZimbabwe vanonzi vanobhadhara $150 ekuAmerica kana kuti US$150 kana isiri pasipoti yechimbi-chimbi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvemukati menyika. Tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuchemawo nemutengo uyu mufundisi Richard Moyo vekereke yechiedza chevatendi vari muSouth Africa.
Veri zhinji vari kuratidza kurwadzikana vari kuti mari yakawandisa. $250 kutora passport muSouth Africa muno vari kuti mari yakawanda zvikuru nokuti pachakaisa kumagurupu yebepa ratakaona list riri kutanga nhasi musi wa29 vanhu vakawanda vari kuchema zvikuru kuti ha government yedu inenge iri kutitsika pasipetsoka iri kutirovera zvipikiri kuti baiwe.
Asi tichiona mutengo uyu mufundisi Moyo nemari dzinenge dzichitarisirwa kuti dai munhu achisimuka kubva muSouth Africa kuenda kunotora kuZimbabwe amuone here kuti zvakachipa izvi?
Ya ipapo zvinhu zviri raiti tingati zvakanaka asi kuti vanhu vakawanda havasi kuona nenzira yakafanana iyo nekuti vari kuti kuumba pasipoti kune dzima 170 asi sezvamataura izvozvo kuti kana vanhu vachinge vazoenda kumba inogona kuwanda kana kupfuuridza asi kuti vanhu vari kuona nenzira dzakasiyana siyana vatido chiri zvakadero kusva kufamba government yaifanira kuti irerutsirewo mutoro vanhu vari kunoku ingoitawo price dziri kumba iyoyo ive price inoitwa kuno musiyano wacho ungo wakafanana kuti tose tiri vana veZimbabwe.
Tinozwa kuti kana munhu akanga atora passport iyoyi anozotarisirwa kuenda nayo kumuganhu wenyika kana kuboda kuti inodhindwa zvinofamba sei?
Ya iro ndo dambudziko guru baba vakandimiri idambudziko hombe nokuti vanhu vakawanda hongu mapassport angatogwa muno vanhu kana achinga abudira zvekuno aiwana ukuno wondo collecta kuembassy unofana kuti zveuzoenda kuboda ndokutsvaga mazuva uri kana iwe sina mazuva ka unoonekwa kuti uri munhu wakapinda munozvidzwa mutemo zvinonakira avo vane mapermit.
Saka imiwo sei vana veZimbabwe vari muSouth Africa mune matanha amuchatorawo here ekuzivisa muzinda wenyu kuti mari idzi dzakakuwandirai?
matano mazhinji nekuti vanhu vari kutema nazvo pa social media pari kuremerwa nenhau yemugove uyoyo. Nyika yedu yeZimbabwe inofanira kuti toona nekuti kutema kwevanhu kunoonekwa pamhepo. Saka vanhu vezimbabwe vari kuchema vakawanda kututira kwati kutoita ukoko ndokumwe kwacho kuti gavhamendi kana ichinge yakateerera igone kuderedzawo mugove mari veshoma nokuti hazvirevi kuti kana vanhu vari kunze kwenyika vanowana mari. Vari kutambura zvikuru vana vezimbabwe vakawanda vazhinji vanofamba vachiita zvekutengesa vachiita zvakasiyana siyana mari yachinje kutamburira.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, mufundisi Richard Moyo vekereke yechiedza chevatendi vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti hurumende haisi kupa vanhu kodzero dzavo dzekurarama zvakakwana uye haisi kurwisa uori zvine simba, vachiti zviri kuitwa nehurumende zvinofanirwa kubuda mugwaro richaendeswa kuUnited Nations muna gumi guru gore rino. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vaungana muchinoi vachipa pfungwa dzavo pagwaro reUnited Nations International Convention on Economic, Social and Cultural Rights Report. Vachitaura pamusangano uyu, vagari ava vati hurumende haivevese panyaya dzekupa nekuchengetedza kodzero dzevanhu munyika. Mukuru wesangano rechidiki reCenter for Youth Development Trust, vaDaniel Madunge, vati mugwaro iri munoratidza kuti hurumende iri kutadza kuti vanhu vararame zvakanaka nekushaya mabasa uye vanhu vari kutadza kutengesa zvinhu kuitira kuti vazviraramire sezvo vachisungwa.
Iyi ripoti yanga yakanyonangana neyanga ichinzi masocial, economic and cultural rights. Ine maareas mamwe atingati iri kustruggla nekuti tasa pamaeconomic rights. Pane ishu yekuti nekuti kana chiti economic right muti munhu ari kukwanisa kuwana zvikwanisiro zvekuti akwanise kuzviraramira iye pachazoti mabasa akawanda ari kunetsa kuti vanhu vamawane. Muinformal sector yakawanda tingangoti itongori mhosva kuva muinformal sector muZimbabwe.
Panyaya yeuori vamudungwe vati hurumende yatadza kupa uwandu hwevanhu vakabatwa nyaya dzakaenda kumatare uye vanhu vakabatwa nemhosva dzeuori.
Chikurinati ripoti pache zvayo tichango toiona ka ine kaparagraph kadiki diki karikutaura nezvecorruption. Saka ende hakasi kupindura mibvunzo yavanga vachibvunzwa yekunzi tipei mastatistics ekuti pane makesi akamboitwa here akaprosecutwa successfully nemasentence acho akapiwa. But kanga vachingotaura zviri general kuti kune inonzi Zaki. Zaki basa raiyo nderekusunga zvinhu zvecorruption nenational prosecuting authority. Saka chinowanzwa neapproach yomanjeta zvo neseriousness inonange iri shoma.
Mukuru wesangano rinopa ruzivo rwekuti vanhu vararame zvakanaka remusoro muchenya Skills for Life muzvale Supeko muJuruki vati zvakanaka kuti vanhu vape pfungwa dzavo, asi vanoti gwaro iri riri kuratidza kuti hurumende haisi kupa zvavakabvunzwa zvizere zvakafanana nekupa huwandu pazvinhu zvakasiyana siyana.
Pane maareas anoda kuti awedzerwe kunyanya mastatistics.
Mumwe mugari wemuchinhoi muzvari Nele yaJeke vanoti pagodzero dzevanhu hurumende haisi kutaura chokwadi sezvo vanhu vari kunyimwa kodzero dzavo munyika.
Apa kodzero dzevanhu ndofunga havana kuona zvofanika kuwandirana kana inge karipo like mwadatasa USAS constitution unongo chinzi une mvumo yakati nokodzero yakati, asi pamupacho wakadazopractisa right yako yaunonova kumbonyikidzwa, saka fanika kuwandirana karipo ipapo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vanoti hurumende haina nhoroondo yekuteerera zvinobva kuvanhu, nekudaro vachazongoisa pfungwa dzavo chete.
Chipo ndechekuti hurumende yedu yeZimbabwe iso havana nhoroondo kana kuti history yekunyanya kuteerera zvinotaurwa neruzhinji. Munyaya dzeconsultation, mapublic consultation. Panozobuda gwaro racho rokupedzisira, hapana chinenge changoitwa. Ndichokuona kwangu inini hurumende yedu yagara ine position.
Munyori mubazi rezvemitemo amai Virginia Nyemba vati vanhu vakasununguka kupa pfungwa dzavo uye zvose zviri kubva muvanhu zvichange zviri mugwaro rehurumende richaendeswa kuUnited Nations.
Kutabuda kakuti tizonzwa mazvinhu avanhu tise pamwe chete ripoti yosunuka yakatakura zvakataurwa nevanhu. Vanhu ngavasununguke kutama contributions avo kuti tifambe pamwe pazoshaya unoti haina ndina kuzviziva kana kuti ndina kuudziwa.
Vanga vachikokera musangano wanhasi igweta rehurumende vaEdward Maisiri avo vati hurumende inosungirwa kupa gwaro rizere rehurumende kuUnited Nations musi wa 31 Gumiguru usati wapfuura. Misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu yatanga nhasi muchinhoi ichaitwa munzvimbo 12 munyika yose uye ichapera musi wa 9 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bepa idzva rakanyorwa nenyanzvi rakaburitswa nebepa nhau rescience rinoti upenyu hwemamiriwe nevanhu hunogona kuiswa munjodzi kana pakasatorwa matanho nekukasika ekudzivirira kupararira kwechirwere chemalaria chiri kuramba kutambira mishonga mune dzimwe nyika muAfrica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda nesangano reGrace Hope Foundation muzvari Nyasha Muzadzi vanoti vari kufadzwa nekunge vari mumwe avo vakakwanisa kusarudzwa kuve muchirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders YALI icho chinokokerwa nehurumende yeAmerica. Muzvare Muzadzi ndemumwe wevechidiki 42 vakabva kuZimbabwe pavanhu mazana manomwe anobva kunyika dzemuAfrica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Musanganya weStudio 7.
Chirongwa cheYALI mukana mukuru unounganidza maleaders from Africa yose, and today ranga rizva rakanaka nekuti takwanisa kusanganawo nemapoliticians emuno muAmerica, also nekunzwa kune vechidiki vezera redu vari kuita zvinhu zvakanaka munyika medu neAfrica.
Muri kuZimbabwe munenge muchishanda mabasa api uyezve mungatimi pane zvamadzidza here iko kuno?
Tanga tiri kuno kwemavhiki mashanu, ende zvanungati tadzidza tiri kunoku is how we can enhance basa redu kuti toramba tichiita sei basa redu nekuti taamunguva yetechnology zvinhu zvakawanda zviri kuchinja munzira dzatinoshanda nadzo vasikana. Chii chatingawedzere pakushandisa technology uyezve nekuonawo zvinoitwawo nemamwe maorganization mamwe mabato echikadzi so that tinotora zvinhu izvozvo tonozviimplimenta mukati menyika dzatiri kuita sei dzatiri kubva semaleaders enyika dzose Africa.
Muri imo muno muAmerica makaenda kupi nekupi nekupi kuzosvika masvika imo muno muWashington DC?
Takaenda kuDelaware ndokwandaigara, saka taigara paUniversity of Delaware. Tiri paUniversity ipapo takakwaniswa kuvhakacha nzvimbo dzakasiyana-siyana sekuproject Cure. Ibato rinoita nezvemamedical supplies avanotumira kuAfrica. Takaenda kuWorld Food Bank uko kunounganidzwa chikafu chinozonopiwa mafamilies anenge asina chokudya. Tiri papo taiitawo maclasses edu ataidzidza zvakasiyana-siyana, sanke leadership, sanke leading from with strength, sevatungamiriri munyika dzedu. Saka takadzidza zvakawanda-wanda, saka zvaisanganisira maclass chaiwo uyezve nekuito kunoita community service uku kwataiendo tichinoona makambani akasiyana-siyana nemaorganization akasiyana-siyana.
Vanenge vachida kunzwa zvizere nezvemabasa amuri kuita vanokwana ipapi?
Vanokwanisa kutibata pasocial media, ndipo paFacebook, Instagram, kutsvaga Grace Hope Foundation oro campaign yedu yatinoita inonzi Girl Up Zimbabwe iripo zvakare pasocial media.
Chisarwa cheZimbabwe chinoshanda nesangano reGrace Hope Foundation muzvari Nyasha Muzadzi vanoe zvakare pasi pechirongwa cheYALI vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC muAmerica. Zimbabwe inonzi iri kuramba ichishushikana nedambudziko revanhu vari kuitira tsvina munzvimbo dzisiri zvimbuzi kana kuti open defecation. Hurumende pamwe nenyanzvi mune zveutano vachibvumirana vose kuti nyika inofanirwa kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru kupedza dambudziko iri iro rinonzi riri kuramba richiunza zvirwere zvakadai semanyoka. Mutoro wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rinotarisa mararamiro evanhu munyika rakaburitswa gore rino neZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC, ReZIMLAC 2024, rinoratidza kuti dambudziko rekusashandiswa kwezvimbuzi rakakwira kubva pazvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana muna 2023 kusvika pazvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana gore rino ra 2024. Vachitaura svondo rapera pamusangano wemapazi ehurumende akasiyana siyana vanoona nezvekushambidzika nekuwaniswa kwemvura yakachena, WASH Sector Working Group, sachigaro veWASH National Committee, vatinayeshe Mutazu, vakati kuramba nyika ichinetsekana nezvirwere zvemanyoka mucherechedzo kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeutsanana. VaMutazu vakati zvakabuda mugwaro reZIMLAC zvinoratidza kuti uwandu hwevasiri kushandisa zvimbuzi munyika gore rino hwakakwira zvichienzaniswa negore rapera.
On the sanitation and hygiene front, we again, based on the statistics from ZIMLAC 2024, point to an increase in open defecation from previous 26% in 2023 to now 28%.
Tichine basa senyika muyadze utsanana kana tikatarisa mugwaro reZIMLAC ra 2024 iro rinoratidza kuti uwandu hwevanhu vanoitira tsvina musiri muzvimbudzi wakakwira kubva pa 26% muna 2023 kuenda ku 28% muna 2024. Mumadhorobha uwandu uhu we 2.8% vasingashandisi zvimbuzi kunoshungurudza.
VaMutazu vakati zvakakosha kuisa musoro pamwe chete kugadzirisa dambudziko reutsanana vachitiwo hurumende iri mushishi rekuwanisa vanhu mvura yakachena kumaruwa pamwe nekubatsira mumaguta akaita seHarare neBulawayo kugadzirisa matambudziko ekushaikwa kwemvura nekufambiswa kwemvura dzine tsvina. Gwaro reZIMLAC remamiriro akaita zvinhu kumaruwa ivi rinoratidza kuti matunhu akaita seBinga, Kariba, Chiredzi neLupane ndiwo ane nzvimbo dziri pamusoro pekusashandisa zvimbuzi. Gwaro reZIMLAC riri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumaguta nemumadhorobha rinoratidzawo kuti Mazoe, Mvurwi, Gweru, Muguta nezvishava nemudhorobha ndidzowo nzvimbo dzine uwandu hwakanyanya hwekusashandiswa kwezvimbuzi. Mukuru weHarare Institute of Public Health, Dr. Amos Marume, vanoti kupararirawo kwezvirwere zvemanyoka zvakadai sekorera kumamisha mucherechedzo wekuti dambudziko rekushayikwa kwezvimbuzi richiriko mumamisha. Dr. Marume vanoti zvakakosha kuti vanhu vawaniswe dzidziso yezvakakoshera kushandisa zvimbuzi pamwe nekuti hurumende ise zvirongwa zvinosiya veruzhinji vane zvimbuzi kumaruwa.
Kusashandisa zvimbuzi kune njodzi especially kumamisha, kwekuti tinowana futi mvura dzedu mumatsime anogona kunge asina kuvharidzirwa. Idzidziso ichiri kutodiwa, anodiwawo futi maprojects iwayo kuinikareja kuti zvimbuzi zviwande.
Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti zvinoshungurudza kuti uwandu hwevanhu vasiri kushandisa zvimbuzi huri kukwira munyika pane kuti hunge huchiderera vachiti kumiswa kwechirongwa chehurumende chaiwanisa vagari vekumaruwa simende yekuvakisa zvimbuzi kwadzosera shure kuvakwa kwezvimbuzi kumaruwa.
Asi tiri kuda kuona kuti mazuva ano vanhu nekuda kwekuti havasi kupihwa rubatsiro irworwo, munhu anotovaka kicheni, otovaka bhedhuru yake asi dzimwe nguva pamba kana kuti pamusha pasina chimbuzi.
VaRusike vanotiwo dambudziko revanhu vanozvibatsira vasiri kushandisa zvimbuzi rave kukurawo mumadhorobha nemumaguta nekuda kwekushayikwa kwemvura yekushandisa muzvimbuzi nekusavepowo kwezvimbuzi munzvimbo dzinosangana veruzhinji. Mukuru weHarare Residents Trust Precious Shumba vanotiwo zvakakosha kuti veruzhinji vanzwisise kuti kushandisa zvimbuzi kunodzikisa dambudziko rezvirwere zvemanyoka. Vakakurudzirawo makanzuru nehurumende kuti vawanise vagari vemumadhorobha mvura yakakwana.
Idambudziko rinoda kugadziriswa, asi vanhu vanodawo kuramba vachipiwa chenjedzo.
VaShumba vakurudzirawo kuti zvimbuzi zviri munzvimbo dzinosangana veruzhinji zvikuru mumaguta nemadhorobha hazvifanirwi kuvharwa munguva dzeusiku, vachiti izvi ndizvo zvimwe zviri kuzotuma kuti vanhu vazvibatsire munzvimbo dzisina kukodzera. Mukuru weCommunity Water Alliance vaRuben Akili vanotiwo zvakakosha kuti hurumende iwanise makanzuru mari dzekuvandudzwa kwematunhu kuitira kuti mari idzi dzishandiswe mukusimudzira nyaya dzeutsanana Sangano re World Health Organization rinotiwo kusavapo kweutsanana wezvimbuzi kunokonzera ndufu dzemanyoka dzinodarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nezviviri pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa urongwa hwaparurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden hwavanoda hwekuwandudza mashandiro edare repamusorosoro munyika iyi reSupreme Court. VaBiden vanove veDemocratic Party vari kuda kuti dare reparamende yeAmerica reCongress riumbe mutemo unosungira kuti vatongi vedare iri vatarirwe kuti vanoshanda kwemakore mangani uye kuti pave nemutemo unobata mashandiro evatongi vapfumbamwe vedare repamusoro iri. VaBiden vari kudawo zvakare kuti nhengo dzeparamende dzibvumidze kuwandudzwa kwemutemo unodzivirira vatungamiri venyika kuti vasatongwa nenyaya dzavanenge vakaita vari muhofisi. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Tinoti zvinhu zvakanaka chose vachitarisawo zvavari kuisira mitemo yacho iyoyo. Iko zvino tinoona kuti majaji haana iyo yangazi term limit, and ivo vaBiden vari kutaura kuti vari kuda kuti majaji ave neterm limit inosvikawo 18 years. And iwo zvavari kutaura ndezvekuti majaji haana iyi yatingati mimwe mitemo inokwanisa kuti vadzorerwe kuti vasave above the law. Saka iyi mitemo iyi ndeyekuti pasaite masimba akawanda stereki kumajaji kuti vafungidze kuti hapana chinovabata kana vari pachigaro ichocho.
Sei vave kuzviita iye zvino ivo vave kupedza temu yavo?
Ndoda sekuti zvinhu zvakadai so zvinge zvichida kuti zvidzamiswe chaizvo kuti kana panozoparurwa yatikati urongwa ihwohwo kuti paite atingati pachirungu maamendments akadai so anoaffecta constitution, zvinoda kuti zvidzamiswe chaizvo chaizvo kuti pasave ne atingati machallenges anozobvawo zvekare mumatare imomo. Saka ndoona sekuti kuda ndozvavaizama kuda kuti vagadzirise, but ndoonawo zvekare kuti zvinhu zvaifauwo zvakaitwawo pachiri nenguva, nokuti iko zvino nenguva yasara iyoyi handioni sekuti zvinhu zvinganzi zvingapasiswe neCongress yatiri kuona iyo yakadhividwa. Saka ndoona senge icho chirongwa chavo choda kuti vagadzirise matanho ekumajustices nematanho iyaya zvekare ekuti paitwawo malimitations yatingati immunity yemapresidents. Zvinhu zviri pachirungu yatingati ambitious, but handioni senge zvinhu zvinganzi zvingapasiwe gore rino iri nenguva yaipfupfupi yasarai.
Tinoona kuti vatongi vematare zvikuru vedare reSupreme Court muAmerica vanonyanyodomwa nemutungamiri wenyika anenge aripo, zvichireva kuti vanhu vanogona kunge vachirerekera kubato rinenge richitonga nguva yavasharwa.
Ya, zvogona kuti zviri zvimwe zvezvinhu zvakada kudaro tichitarisawo zvekuti iko zvino tikuona kuti vaTrump ndo atingati vangaite mutungamiri wenyika akaapoinda majaji akati kuti anorerekerawo zvekare kubatarawo remaRepublicans.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Radio Vajonga naongoveza vashamara, ndokumbira kubvunza, ko vanhu vasina kumbonga vaine mapemiti muSouth Africa vanokwanisa here kuapply mawave pemit? Ari kutaura vanokwanisa here kuapply mawave pemit? Because kuna vamwe vanhu varoti azi vanoti apply mawave pemit vachiti tianogomaaita semaagent vachiti chaja ma1000 rand. Zvino ndizvi ndezve chokwadi here kana kuti ava vanhu ava kungodyirawo vanhu mari zvavo?
Anadiko paStudio 7 apo, komana maite zvanoka, titewo mushe, titewo mushe maritesa. Musati kana mapo hamari nedzimota idzi, kunditaurai kuti hanzi haiwa, ngavaramba varipo, ngavaramba varipo, haiwa, imi hamusiri minyika. Kana muchida kuti varamba varipo, itai kareferendamu yenyika yese, muone kuti hatisi kutovada, ngapauye mumwe. Temu yavo yapera, zvavaita zvakati hazviona, wedza pane zvavagona, pane zvavata asi ngavachibuda kuuya anouya tatangira ipapo, kwete zvamuri kutitaurira izvo. Aiwa ka, imimi hamusiri minyika vanhu vezanupefu. Nyika ine munhu wese ari munyika ane kodzero yekuti ataurewo, kwete kuti imimi zvamataura ndo zvinofanira kunge kuzviteedza. Kwete, ATM dzavo dzikapera vakuru ngavaende kumusha vanofudza mombe nevazvikuru tatenda
tombi weuya nechimwe chikwama o tizadzeinda dzawanda makonzo akatiza muno mumusha izhara hataingozviziya kuti vamunangagwa kuti vachatumire mabranchi maprovinsi kuti itai kuti
tinotenda vateereri anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Taboka Ncube.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ola mngela ange njabule nkulu emsakazone Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 29 kuNtulikazi 2024 ngutaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje.
And also develop our own skills. I think it is now high time.
Umsekeli kamongameli welizwe mnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe akumanyano we-SADC ukuba ame ukuthenga impahla esilungiswe kwamanye amazwe kudala ngoba amazwe akuzwekazi le-Afrika alakho ukuzilungisela impahla yawo.
Yenza kube nzima ukuthi abantwana laba bakwazi ukuphila bona e-South Africa babe banjani baphilise abazali babachiye emuva le ekhaya.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zisola uhulumende wazo lehofisi yomeli wakhe kulelo lizwe ngesaziso sokuthi emergency passport yiyo yodwa ezatholakala ehofisini esanda ukuvulwa econsulate yeJohannesburg nge-$250 okuyimali efose ifike i-R5,000. Abacha abangamakhulu ayisikhombisa abavela ezwekazi le-Afrika bathe gwaqa emhlanganweni we-Young African Leaders Initiative Mandela Washington Fellowship Summit khonapha e-Washington DC kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe akumanyano we-SADC ukuba ame ukuthenga impahla esilungiswe kwamanye amazwe kudala ngoba amazwe akuzwekazi le-Afrika alakho ukuzilungisela impahla yawo lokuzimela wodwa ekuthuthukiseni umnotho nxa engasebenza ndawonye. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umnumzana Chiwenga wethule lamazwi kuvulwa ngokusemthethweni umhlangano wabosemabhizimusi owe-SADC Investment Conference owenzakala ngesikhathi somhlangano we-SADC Industrial Week owandulela owe-summit yalumanyano ozaqhutshwa kuleli ngenyanga ezayo. Umnumzana Chiwenga uqhubeke wathi kumele amazwe la abe lokuzimisela okukhulu ukuze inotho yonke etholakala emhlubulweni lowo isuthise abantu bakulawa amazwe.
And also develop our own skills. I think it is now high time.
Amazwe awe-SADC kumele asebenze ndawonye kwezomnotho. Kumele sisiqhenye sime ukuthenga kwamanye amazwe kodwa senze impahla yethu.
Wengeze wathi kumele kube lokusebenzelana phakathi kwamazwe awe-SADC ekuvuseleleni umnotho wamazwe lawa ndawonye lokutshala imali. Uthe kumele amazwe awe-SADC abone ukuba izivumelwano azilobelanayo kundaba zamandla kagetsi ezokuhanjiswa kwempahla ezokuvakatshelana lezemitshini yakulezi nsuku ziyalandelwa ekuvuseleleni umnotho. Umnumzana Chiwenga uthe ku-SADC kunabantu abafundileyo umkhathi ongcono ukuthula lendlela zokuhambisa ezilohlonzi athi kumele ziphathise kwezamabhizimusi kuleli. Emhlanganweni lowo ibhanga elimqoka ele-African Development Bank AFDB lele-Afri-Exim Bank athi azaqhubeka esekela amazwe alitshumi lasithupha awe-SADC ukuze athuthukise umnotho wawo. Ekhuluma emele iAFDB, umkhulu wecula leli uNkosazana Mono Mopotola uthe kumele kubekwe imali ezasekela amazwe ayeSADC ukuze umnotho wawo uthuthuke.
And our focus has really been in areas of regional integration, industrializing
kumele sibone ukuba siyayeka amabhizinisi emhlubulweni weSADC lokuba siyenza ukuba kube losekelo ngesikhathi sokuguquka kwamkhakha.
Kodwa ingcitshi kwezomnotho zithi kunzima ukuba amazwe aweSADC laseAfrika asekelane ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezifana nokuthi amazwe lawa afana leZimbabwe abuyisela amanye amazwe emuva. Enye yalezi ngcitshi esebenza leZimbabwe Economic Forum, umnumzana Ezekiel Chuma, yena uthi kunzima ukuba amazwe eSADC asukume ndawonye kwezomnotho.
Enye into eludubo kakhulu enginanzelelayo ukungabi khona kwamafikitali ayiwalungisa lezo mpahla. So ngamafikitali singathi ukuthi impahla zakhona zokuthi sithengiselane phakathi kwethu njengeSADC azikho. Ngenxa yokuthi iSouth Africa yiyo yodwa ngokubona kwami esingayithi industrial base kumbe singathi amafactory alokho esasebenza.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi efundisa izifundo zomnotho ecoalition ye-UZ, umnumzana Liberty Mkuni. Umhlangano wabosemabhizimusi lowo oqale izolo uzaqhutshwa kuze kuyephela iviki kule njongo yokuba kuvuselelwe umnotho lokutholiswa kwamathuba okutshala imali kuSADC. Umongameli Mnangagwa uzaphatheka kulomhlangano ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezisole kakhulu uhulumende wazo le-ofisi yomeli wakhe kulelo lizwe ngemva kwesaziso sokuthi i-e-passport yiyo yodwa ezatholakala e-ofisini esanda ukuvulwa e-consulate ye-Johannesburg nge-$250 okuyimali ephose ifike i-R5,000. I-ofisi le itshele iStudio 7 ukuthi ngempela yiyo imali le okumele ibhadalwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zizonde eziganuni wabo ngoba zisithi intengo yamapasipoti le idlulise amalawulo. Ngolwesihlanu kuviki edluleyo, i-consulate yeZimbabwe eJohannesburg yethule umlayezo isazisa ukuthi isisungule ngokusemthethweni uhlelo lokutholisa abeZimbabwe ama-e-passport, kodwa-ke azabiza $200 lengxenye yamadola $250 ongamaranda phose afike izinkulungwane ezinhlanu phose R5,000. Isiphathamandla sebandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Godfrey Viki uthi kusegcekeni ukuthi uhulumende ulwa labantu abaphumele phandle kwelizwe.
I-government iyazi kahle ukuthi imathebelele le-migrants ibhekile ukuze baphila nge-South Africa, baphila ngabantu ababo base-South Africa. Ma isibacharger imali engaka yenza kube nzima ukuthi abantwana laba bakwazi ukuphila bona eSouth Africa, babuye kanjani baphilise abazali ababachiye emuva le ekhaya. Sesisiya ezulwini ngiyini ngayo le passport.
Umkhokheli wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Leya uthi uhulumende akabazweli ngani abantu beZimbabwe ababotshwa nsuku zonke kuthiwa abalamaphepha.
I-passport isiyiloko esingathi i-basic need. So ngibona kungafanelanga ukuthi uhulumende lowo okhona owaziveka ngenkani adurisele abantu amapasipoti kanje angazathi amapasipoti akhona abafuni ukuthi abantu bawathathe.
Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Ellen Ndlovu uthi ngezinye indlela uhulumende uthi abafelwakazi abanjengaye lezintandane ngeke bafa babalawo amapasipoti.
I-South African passport ibizo R400 or R600. Kungani i-government yakithi izobiza ama-passport ngendlela exake kangaka ezweni lapha i-passport yakhona engabizi kakhulu? Ngendlela ukwenzeka ngakhona kutsho khona ukuthi abantu bethu labazukulu bethu basezohlupheka.
Umnumzana Mcasiseli Gwaza uthi i-South Africa kufuze izibonele ukuthi kungani iningi labeZimbabwe bengalamaphepha.
uhulumeni ufundraiser ngathi nje sibe sihluphekile kube kuwuye osifaka kule position yokuthi sidinga ama passport umhlaba wonke ungaka alikho elizwe line passport edula kangaka futhi leyo passport izohamba ifuna ama visa kuzo zonke izindawo there is nothing special ngayo ukuthi ize ifike kuleyo price.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZim imbokodo unkosazana Victor Mathuthu yena uthi bekufanele bavele batho ukuthi ihofisi ama passport le bayivulela izipanja labo mali yavuza kuphela.
Salibondo sizo lwayo iofisi mayisi lapha. Omama bazathatha bazoyithatha ngaphi imali engange $250 okuyimali enzima iningi labantu abasebenzi labasebenzayo le mali eka bayiholi. So ukuzuvekela ipassport kumele uzihole kangaki. Siyacela ukuthi ugatsha olubhekele lokho lukele usicabangele ikakhulu singomama ukuthi siphila nzima la South Africa asilamsebenzi. Lo sikusebenzayo sihola izimali ezincane. Ma ipassport izaphindwe imali engaka sizoyifika lokuyithatha ke.
Imibuzo ebithunyelwe kumeli weZimbabwe umnumzana David Hamazirbi ngodaba lokuthi uthini ngezikhalazo zabeZimbabwe laba ngentengo yamapassport le ibiloku ingakaphendulwa ngesikhathi sisiya emoyeni. Kodwa ke kunkulumo ayethule emkhosini wokuvulwa amaofisi amatsha aweconsulate yeZimbabwe eJohannesburg ngolesine umphathi ntambo kanja lwendaba zasekhaya lamasiko eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe luyabathokozisa uhlelo lokwethulwa kwamapasipoti la eSouth Africa.
Inyathelo lokupha umphakathi weZimbabwe kuleli indlela yokuthola amapasipoti mumbono kamongameli Mnangagwa wathi kwenza impilo yabasemazweni ibe lula.
Kodwa ke iningi labeZimbabwe lithi lobanje kulinyathelo elihle kakhulu leli. Intengo yamapasipoti le isibachiye befana xathu lebhiza elome kakhulu eligalule ngentamo emanzini kodwa umlomo walo ubothwe mfi. Mina Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Abacha abangamakhulu ayisikhombisa 700 abavele emazweni azwe ezwekazi le-Afrika bathe gwaqa emhlanganeni o-Young African Leaders Initiative yali Mandela Washington Fellowship Summit khonapha e-Washington DC kwele Melika. Umhlangano lo wenziwa ngemva kwezifundo abaziqhube okwamaviki ayisithupha emalokitshini eMelika emakolitshini eMelika achiyeneyo. IZimbabwe lonyaka ilabatsha abangamachumi amane lambili 42 abaphatheka kulolu hlelo. Uhlelo lolu olwasungulwa ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama lufikise iminyaka elichumi eyokuthuthukisa abatsha abavela emazweni eAfrika achiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomunye wabatsha ophatheka kulomhlangano umnumzana Njabulo Michael Sandawana.
Experience yami laba ibinhle kakhulu besilo okuthiwa ngu-Professor John Jogger and ubekusha kakhulu for the past 6 weeks kundokuningi kakhulu and mina bengise-University of Texas at Austin besilo Professor John Jogger ubesifundisa okuningi about how we can run our business better lokuthi sibe ngabantu abazatshintsha izinto elizweni lethu through ukuba successful in our business.
Njengo soma bhizimusi omutsha yiziphi ezinye zezinto obone ziqakatheke kakhulu obona sengathi ungazisebenzisa nxa usuphendukile eZimbabwe?
Okuqakathekileyo kakhulu engikufundileyo yikuba lama system asebenzayo in place ngoba and kuzatshintsha izinto eziningi ngendlela ekade ngisebenza ngayo ngingakafundi lokho ngobe sengikubonile ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu abe lama systems asebenzayo ukwenzela ukuthi noma mawungekho ibhizinisi yabi lokhu irana langokuthi kuqakathekile futhi ukukhompensata or ukubhadala abantu osebenza labo kuhle kwenzeka ukuthi labo bezizwe bengathi baphakathi komdeni. So yizo ezinye izinto engizifundileyo ezintshe kade ngingaziqakathekisi kakhulu.
Umhlangano omkhulu elulandileyo lapha eWashington DC sibona ubuthanisa
singathi intshantshu kumbe abatsha abaphumelele endaweni ezijiyeneyo abafika 700 eAfrika yonke kuyo okukhangeleleyo kulo mhlangano.
Khangelele ukuhlangana lawo bonke abantu abanye abavela kwamanye amazwe lokukhonektha lawo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi langoba sizabe sikhonektha labantu abalapha e-America but kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhonekthe labanye abatsha abavela kwamanye amazwe abarana amabhizinisi amaningi. So engikukhangeleleyo kakhulu ukuthi ngikhulume labo ngibone indlela esingasebenzisana ngazo sesibuyelileni.
Si ongawatshiyela abalaleli ikakhulu sikhangela uhlelo lweli olwe Mandela Washington Fellowship ngoSeptember abanye bazakuba laba sebefuna ukuthi baqalise ukubhalisa ukuthi labo bangene kulolu hlelo. Ikuyini ongabatshiyela khona?
Program leyi program eqakathekileyo kakhulu and i-program engatshintsha impilo yomuntu. So ngingakhuthaza wonke umuntu ofuna uku-apply ukuthi ayi-apply le yona ngoba iqakathekile kakhulu and izinto eziningi esizifundileyo ngokuthi sirun ama-businesses ethu ngcono lokukhonektha labanye nje abavela kwamanye amazwe across the continent.
Umnumzana Njabulo Michael Sandawana ngusomabhizimusi oleZimbabwe oseMelika phansi kohlelo lweyali Mandela Washington Fellowship ube secingweni leStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Ingcwethi kwezempilakahle zithi igcikwane le-human papillomavirus litholakala ebantwini abalemvukuzane yomlomo wesibeletho kanye lezinye imvukuzane ezihlasela izitho zensitha ezabesifazane kanye labesilisa. Njalo zixwayisa ngokuthi umkhuhlane lo welatshwa njani. Obathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalemvukuzane yomlomo wesibeletho bande ukutholakala belegcikwane le-human papillomavirus okwabangela ukuthi kudingwe imithi yokwenqabela leli gcikwane. Abezempilakahle bathi liyengezelela amathuba okuhlaselwa ligcikwane elibangela umkhuhlane we-HIV kulabo abalamasotsha omzimba angaselamandla. Udokotela Derek Matsika wakoBulawayo uchasisa ngegcikwane le-human papillomavirus.
Human papillomavirus aligcikwane leli elithelelwana phakathi kwabantu. Esikhathini eziningi lithelelana ngamacansini. Abantwini abaningi baphila nalo kodwa bengakwazi ukuthi banalo. Uhlupho egcikwane leli ukuthi nxa ungayithola yona human papillomavirus, abantwini abangomama iya nokuthi khona yili gcikwane leli gcina umuntu esiba ne-cancer lesiyazi sithi i-cervical cancer. And sathola ukuthi amadodi amaningi lawa le cancer of the penis noma bebalutshwana ngasomkhuhlane ovamile.
Udokotela Matsika uchasisa kabanzi ngemithi yokuvikela umkhuhlane we-human papillomavirus.
Now i-vaccine le iqakathekile ukuthi sivise ukuthi iphiwa nini. Iphiwa emuntwini ongazalihlanyela umntomo kabo and emuntwini ongazalihlanyelani le-HPV virus. Yikho sithole ukuthi akhona ama-vaccine akaspreada e-introduce esikolo particularly abantwana abangamankazana abangama-teenagers preferably o-12 labo-13 years. Odokotela babezama ukuthi at least benga-expose abantwana ukuthi immune system yabo ibe strong lapho abakhula khona bahlala nomkhuhlane lo basebekwazi unjani ukuzivikela.
Lokhu kugcizelelwe ngumongi unkosikazi Sithandazile Gumede yena othi kuqakathekile ukuba abantwana abasakhulayo bathole imithi yokulwisana le-human papillomavirus ukuze kwehliswe ukumemetheka kwemvukuzane.
I-vaccine leyi iyavikela abantu ukuthi lawa ama-cancer esikhulume ngawo, i-cancer yomlomo wesibeletho, i-cancer yomphimbo, insumpa lezi zangaphansi zingabi khona nxa uthe wayiphiwa leyo vaccine. Kuvikeleka kangcono nxa umntwana enikwe between the age of 9 to 12 years bengakangeni emacansini, ukuvikeleka kwabo kuba ngcono kakhulu.
Unkosikazi Karen Mlawuzi, umhlali wakoBulawayo, uthi kubalulekile ukuba abantu bafundiswe ngempilakahle yabo ukuze bengasaleli emuva nxa kusiba le mikhankaso yemithi ephiwayo ukuze kuvikelwe imikhuhlane etshiyeneyo.
kuqakathekile ukuthi sihlale sifundiswa ngendaba zempila kahle ngoba ivaccine yeHPV asonto entsha kithi kodwa ukuthi isebenzani yikho khona lapho siyabe singakwazi khona kodwa mbongani nxa singafundisa ukuthi khona hayi kule vaccine enje isebenza ngalolu hlobo kuyasenza ukuthi lathi sikhuthaze abantwana ukuthi babe yingxenye ama-vaccination programs aqhutshwa esikolo.
Kunani elingaba zinkulungwane ezintathu i-3,000 labantu abatholakala belegcikwane leli nyakenye. Kulesilinganiso esingamachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% abathi bengabanjwa belemvukuzane le balahlekelwe yimpilo. Lokhu kwachazwa ngumphathintambo wogatsha lwezempilakahle kanye lokondliwa kwabantwana umnumzana Douglas Mumbeshora ngenyanga kaMabasa lonyaka ngesikhathi ebhoda lequla le-World Health Organization elalivakatshele elizweni. Abezempilakahle bathi kulamanyathelo okuphungula umkhuhlane lo emphakathini ngokukhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi ahlatshwe imithi eyenza ukuba nxa lapho esekhulile enelise ukulwisana laleli gciwane. Abantwana abangabafana abandanga ukuphiwa imithi leyi evikelayo ngoba imvukuzane edalwa yi-human papilloma virus ehlasela abesilisa ingavamanga. Ngokunjalo abesifazane lamantombazane asekhulakhulile bakhuthazwa ukuhlala besiyahlolwa kanye ngomnyaka umlomo wesibeletho ukuze kubonakale kusaselesikhathi nxa bengabe belemvukuzane yomlomo wesibeletho. Lokhu kungenziwa kungaphephisa isizwe emvukuzaneni edalwa yi-human papilloma virus. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Namhlanje okweziphathelane lokwenzakala eMelika sihlaziya amathuba kamnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans lakankosikazi Kamala Harris awama-Democrats awokunqoba kukhetho lokudinga umongameli ngenyanga kaLwezi selokhe umongameli Joe Biden wachiya lomncintiswano ededela umsekeli wakhe. Unkosikazi Harris nguye okhokhelayo kumpumela eboniswa lucwaningo oluphenya ukuthi ngubani ozakhethwa ukuthi ancintise kusikhundla sikamongameli emhlanganweni weconvention yama-Democrats. Mnumzana Trump sowakhethwa ngama-Republicans. Sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungule zombusazwe okhuluma ezimele.
UKamala uze nokusha akade kungekho osokuye kwafaka umfutho kuma-Democrats. Ukuthi asukume abe nomdlandla ngoba ayabona ukuthi amathuba ase aqala futhi ukukhula ukusukela nje ukungena kukaKamala Harris. Kodwa nje kukhona okumbalwa esingathi sidlulekikho okuthinta uKamala. Ukuza kwakhe uze isikhathi sesinciphe kakhulu ngoba phela kusaphinda kufuneke ukuthi kube nesiqiniseko sangaphakathi eqenjini. Ukuncipha kwesikhathi sekumenza ukuthi kumele agijime ngesivinini esikhulu esimangalisayo ukuthi athinte zonke izinhlaka zabantu base-America ukuze bamamukele. Ngokokuqala lokho kwesibili ngokobuze base-America uthathwa njengomuntu okuthiwa ngoyebala, umuntu omnyama phela. Izwe leliyana lidumile ngobandlululo phakathi kwabamhlophe nabebala. Kodwa ke siyazika ukuthi u-Obama useke walibusa leliyana lizwe engumuntu webala enjalo. Kodwa futhi okunye okungumqansa esike sakubona futhi ngaphambili akuyena umuntu wokuqala owesimame ukugacela lesikhundla. Uke waba khona nje eminyakeni esanda kudlula unkosikazi ka-Bill Clinton oke wazama naye ukugacela ubumongameli base-America. Kuye kwaba nzima kakhulu okwakheke kuyibulili. Akukho okunye akade engenakho, konke kade enakho njengomuntu owayeke waba u-first lady. Kodwa-ke kwaba ngumqansa ukuthi anqobe wayencintisa naye uDonald Trump lona wagcina enganqobanga ikwaba yikho ukungena kukaDonald Trump. So ngokunye-ke lokhu ukuthi ekuphileni kwamazwe nje wonkana amaningi abantu besimame asababuka ngelinyiso noma bengabe benakho konke ukubalungele ukuthi bengangena ekhundleni ezifana nobumongameli, kodwa nje kuba nalokho ukuthi ngoba engumuntu wesimanje imqanso yonke lena okumele uKhamela adlulekiyo esikhathini esifishane anaso kusiyafika uNovemba. Uma sithi sithando ukunanzelela singasho sithi izindala zombili.
Sesikhangela umnumzana Donald Trump ke amathuba akhe aminjani.
UDonald Trump kulokhu aza nakho manje akamsulwa, okokuqala nje naye sebukeka njengekhehla, kade ethi uloyana likhehla, kodwa ke manje sekuyena ke osebukwa ngekhehla nalo esilingabe selidlulelwe isikhathi. Okwesibili, uke waba ngumuntu owetheswa amacala aye amlahla anokubeza ukuhlukumeza abantu besimame emphakathini esiphila kuyona ke newakhona eAmerica, ngamacala lawo angathikameza kakhulu isikhundla sakhe sobumongameli. So ukusho ukuthi ke naye uDonald Trump kunengi anakho okucindezelayo. Yikho ke sithi uma sisiya laphana phambili okwamanje singasho sithi izindala zombili. Kuzabonakala ke uma kulokhe kusondela amalanga ukuthi ngubani okungacaca kahle kakhulu ukuthi uzodla umhlanganiso. Okwakhathesi akukacaci, yilokho nje esingakuchaza.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe obekhuluma ezimele, ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga owe Studio 7. Sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ngiyombuza Studio 7 kulawa abantu abathi umnanko wakho kumele ibuse until 2030, ukuthi kahle kahle ngabantu abaphila emakhanda ongabantu abagulayo emakhanda, ngoba angiboni phose kwesimo esikiso ukuthi umuntu ethi usafuna ukuthi umnanko wakhe ibuse emuva ukuthi uyabe cabangani. Uyabe secabanga ngefuture abantu abakhe, uyabe cabanga ngabantu nje abangalandaba lempilo zabantu.
Yes, sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Ngiyajabula i-audio yama engafunda okhuluma ngo-JMO. Sinizwile lwana ubaba obekhuluma obethi ungwe-youth lo omela iBulawayo obethi iZANU-PF yayenza mpela yenza iHarare yena kodwa uhlala koBulawayo, wayengakhulumeli la koBulawayo. Inkinga ya elaba abantu beZANU-PF abakaze babakhawunti abantu abasebenzayo Zimbabwe ukuthi balutshwandana abantu abahluphekayo nabantu asebengaphandle bedinga okokuziphilisa. Into abayenzayo thina sikabona intshintsho, sibona nje lokhu kuhlupheka, siyacela nje ukuthi beke bebe nenhloni.
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 ngidlulisa linabasakazi nani bala ndele bonke beStudio 7 indawo yonke. Ngilana mina igama uThulani Ndlovu, ngisenkaya kondona usikhulukhulu. Ngithanda ukwazisa lubaba bawumdingo uNashe Muthutsa lo sezenzathi izikhulumeli seMathebeleland. Hayi wena baba, into oyikhulumayo kawuyazi, kawuyazi total lo ukuthi nakufaka nje kuCentral Committee yezani leyo bakufaka nje, kodwa mina ngibona nje umuntu lwana ongenamqondo ongenangqondo. Into yokuqala umele ube yazi ukuthi umhlangano lo phela so wenu nabantu kezani uphiwe. Into yokuqala isiqoqo lokumele ube sazi. Okwesibili, ayisikho ukuthi Emerson Mnangagwa masethethe lapho uba ngu-chairman we-SADC sekusezulwini. Cha, akunjalo. Hloniphana amalungelo abantu. Liyeke ukuthumela amaphoyisa ukuthi ehambe eshana nabantu bengenamacala. Ngiyabonga.
Studio 7 angibingelele basakazi bami, linjani? Athina siphilile. Sicela lisibuzele Studio 7 kwi-government yeZimbabwe ukuthi lento abayenzayo yokukhweza ama-passport up to 5000 rand bayibona inormal. Le government yangena i-parliament isiyosebenzela abantu noma ibazenzela imali yabo? Bakubona kunomali, sicela lisifuzele bona ukuthi basiphendule ukuthi babona i-price onaleyo inomali nje for umuntu, for i-citizen ukuthi a-apply passport ne 5000 rand. Abanazo inhloni zokuthi even kuleli lizwe abaletha kuyo ukuthi kuzo-apply passport ye 5000 rand, i-passport yakhona kulelo lizwe iyi 600 rand.
Lawo bengamazi enu linabalaleli betu, elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk lapho esihlaziya khona amalungiselo lomhlangano we-SADC Summit. Singakehlukani sikhangele ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe akumanyano we-SADC ukuba ame ukuthenga impahla esilungiswe kwamanye amazwe kudala. Silu gqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo uDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.